vachitaura mushure mekubuda kwemashoko ekuti hurumende yakati vabereki vanofanira kubhadhara muhoro yevadzidzisi vanofanira kudzidzisa vana vasati vatanga rugwaro rwekutanga kana kuti early childhood development ECD nekuti haina mari vabereki vazhinji vanoti harisi basa ravo rekuti vabhadhare vashandi vehurumende. Apo vadzidzisi vanoti izvi zvinogona kureva kuti ndopakaperera sarungano pakushanda kwavo sezvo vabereki vazhinji vari kunetseka chero kuwana mari yekuzvibhadharira vana vechikoro vacho. Amai izvi Shonga vane mwana anotanga zvidzidzo zveECD gore rinouya vanoti mashoko aya anovashungurudza sezvo vari kutokundikana kuwana mari yechikoro yakakwana.
Zviri kuitwa nehurumende hazviiti nekuti isu vabereki tinotoriwo vashandi, saka isu mari yekuti tizobhadhara vadzidzisi tinoiwanesa. Ini nditoriwo mubereki ane mwana anda kutoenda ECD, ndikutomutsvakira mari ndichikutoishayiwa, saka mari yekuzoti ndizobhadhara mudzidzisi wake ndozoiwanesa. Zviri kuitwa nehurumende hazviiti.
Vamwe vabereki vanoti ibasa rehurumende rekupinza vashandi basa yovabhadhara kwete kutumira mutoro uyu kwavari. Apa ruzhinji rweZimbabwe ruri kunonga sose nemuromo nenyaya yemamiriro eupfumi hwenyika. Vadzidzisi vanochema chema nenyaya iyi vachiti izvi zvinogona kureva kuti vacharasikirwa nemabasa vabereki vakundikana kuvabhadhara. Vazivanai muzorodza vanoti vava kutotyira basa ravo sezvo vari mumwe mudzidzisi weECD.
Asi mwari ndinoona sezvo zvakafanira kuti zviitwe nekuti isu zvakutoreva kuti vabereki vachava nekunyota pamusoro pazvo zvichitareva kuti vadaro isu tichangwasa kushaya mabasa toshaya nekuti tashaya mari anenge achitibhadhara mari. Saka mubasa pete apa unoti mabasa achatopera todzokera kumba tonogara nekuti hapana anenge achitibhadhara. Asi nekudaro isu tinenge zvaitika zvisezvo tichaaproacha maunion ida notimirira isusu tichiramba zvoda kuitwa nehurumende nekuti mabasa edu angatirasikira.
Nyanzvi mune zvemutemo vari kugweta mumasvingo vasati vagondo vanoti hazvisi pamutemo kuti vabereki vabhadhare vadzidzisi kunyanya pazvikoro zvehurumende.
Sokuona kwangu izvi hazvisi pamutemo nenyaya yekuti pakati pemaparents nematichers hapana employee-employer relationship, saka there is no basis yekuti maparents hanzi anobhadhara hurumende seinoemployer vanhu ndio inofanira kudi inofanira kubhadhara.
Vatakavasira zvou vano vemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vati hurumende yave kuda kukonewa basa rayo. Vachitaura muchinyorwa chemapepanhau vazvavo vati vadzidzisi vachabatana nevabereki kuramba izvi nekuti ibasa rehurumende kubhadhara vashandi vayo. Kunyange takundikana kubata gurukota rezvedzidzo vapo mavhima vakataurira vamwe vatori venhau kuti vabereki vanenge vasingadi vanobvisa vanavo muzvikoro zvehurumende vovaisa kuzvikoro zvakazvimiririra. Gurukota rezvemari vapati chinamasa vachiparura bhajeti regore rinouya vakati bazi ravo rakabvisa mari yekubhadhara vadzidzisi ava nekuti hurumende haina mari. Ndakamirira kuti dzose. Venu masvingo ndini Gandri Maramba.